zvichiteera kushomeka kwehuwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota mumatunhu ose munyika studio 7 yataura nevagari vemuchinhoi kariba nehurungwe kuti tinzwe maonero avo kuti sei vanhu vazhinji vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota uye kuti chii chiri kuita kuti vamwe vade kunyoresawo kuvhota mumwe mugari wemuchinhoi vanowe mazani ava vakanyoresa kuvhota vanoti kunyoresa kunovhota nekuzonovhota zvinopa vanhu mukana wekusarudza vatungamiriri vavanoda uye kuti pave neshanduko yavanotarisira munyika
ndomange kuvhota kana kurejista kunovhota kunobatsira pakutizo ndokutoti tikwanise kuunza shanduko yatiri kushuvira kuti ive iripo
muzvari chipo nyama vekuhurungwe vanoti vakanyoresa nekuda kuzovhota kuti vhoti yavo iwedzere pane mamwe ebato ravo kuti rikunde zvine mutsindo
vanowanda vanowedzera kuwanda mavhoti tenowandawo darikawo zvangari nevhoti yangu vanobva wedzerao
vamazani vanoti dambudziko guru ravepo nderekuti vanhu havachisina chivimbo nesarudzo munyika vamazani vanoti vanhu vasinganovhoti vanenge vachitovhotera vanhu vavanenge vasingade sezvo vachizosarudzirwa vatungamiriri nevanenge vanyoresa nekuzonovhota
kunyanya kana vari vanhu vemutauni kudai so isusu tikana tikasanovhota zvoreva kuti kune vamwe vachativhotera kunyanya ivava vekumaruhwava
asi mumwe mugari wekumakonde vanomoo white vanoti havana tariro yekunyoresa kuvhota sezvo pasina shanduko iri kuunzwa nesarudzo munyika
last time ndakavhota chinzi ndikavhota ndinopiwa chi unowana vhoti ndinochinja chi ndinochinja kana life yako anoti yo life changes kana wavhota batavhota manje pointless kuda unovhota kwandiri nisekuona kwangu hapana chinochinja so far pane zvachaita kubva 2013 kusvika pari zvino zvapana chamburi chachinja kwandiri
kune vamwe vezvisvondo vanoti havaende kunonyoresa nekuti havavhoti sezvo zvichipesana nemitemo yemakereke avo vaananias mushipe ava vanopinda kereke yezvapupu zvajehovha vanoti havanyorese kuvhota sezvo vasingabvumirwe nemitemo yechechi yavo
kusave kusapinda mune zvekusapinda kusabatanidzo mune zvematongero ivi kupichi johani 5:1 vanotaura kuti vakristu vechokwadi vanoonekwa nekusabatanidzwa mune zvematongero enyika saka zvino zvematongerwo enyika zvinobatanidzwa zvekare mukuvhota zvekare saka isusu hatitobvumirwa kuti tivhote
vamushipe vanoti vanobvuma kuti pane kutonga kusina kururama nekudaro vanoti vachanamatira vanhu vose pane zvavanenge vachiita
gavhumendi yedu yatonga zvakanaka here kana kuti haina kutonga zvakanaka bhaibheri rakagara rataura kuti pachave nevamwe vachatonga nekusaruramisira asi imimi kana muri vakristu musabatanidzwa mazviri zivai kuti kuguma kwakuita se kwakusvika saka imimi rambai muchisungira pamutemo yenyu yamunayo takatambudzwa sei but tiziva kuti kununurwa kwavatecho
mushandi wezimbabwe electoral commission kana kuti zec vadavid mbayira avo vanoita basa rekushambadzira kuti vanhu vanonyoresa kuvhota mudunhu rekariba nehurungwe vanoti vanhu vanofanirwa kunyoresa kuti vakunde musarudzo
handei tinoregista kuvhota ikodzero yako for you to win it you have to be in it anyway mutazvade kunyeperwa
nyanzvi yezvesarudzo nematongerwo enyika vadenford cherima vemuchinhoi vanoti kunyange munhu achifunga kuti haana chekuvhotera anofanira kunyoresa nekuti panozoitwa sarudzo anenge ave nemamwe maonero nekuti zvinhu zvematongerwo enyika zvinoshanduka shanduka nekunakidza kana nguva yekuvhota yakwana ndakamirira studio 7 muchinhoi ndine asa chigoriwa